Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 26 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinovimba kuti muri kufara panguva ino yezororo reChristmas negore idzva. Kuno chinongova chando choga choga. Ini ndini Taronoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chii chatingatora mugore rino ra 2022 zvarakupera nezvakatifadza nezvakatigumbura nezvatakadzidza?
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kurwisa uori nekupedza mhirizhonga zvinofanirwa kuva zvinhu zvekutanga zvinoitwa nehurumende mugore dzva.
Zvatiri senyika pare zvino tinotenga zvitengwa zvakawanda kubva kune dzimwe nyika, naizvozvo tinenge tichida kuti tishandise maUS dollars.
Hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze kuti uori huite ushoma. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti achisi chokwadi kuti masangano akazvimirira anopindira mune zvematongero enyika, kunyangwe hazvo munhu wese ane kodzero yekuita izvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti nyika ichipinda mugore dzva, hurumende inofanirwa kuisa pamusoro pezvainofanirwa kuita nyaya dzekurwisa uori nokupedza mhirizhonga. Vanodzidzisa zveupfumi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyaya yeuori ndiyo iri kutadzisa nyika kubudirira muzvinhu zvizhinji, vachiti zvinhu zvose zviri kunetsa munyika zviri kukonzerwa neuori. Naizvozvo hurumende inofanirwa kurwisa uori zvine simba kuti zvinhu zvitange kufamba zvakanaka munyika.
Gore ra 2022 tingati isu rarakatiomera samaZimbabwe, angava tiri mhiri uno kana tiri kuZimbabwe, kunyanya vari muZimbabwe. Asi mukuoma imomo munenge makatipa zvidzidzo zvokuti tingararama sei. Zvinhu zvakatiomera kudai zvingava zvamatongerwo enyika, zvingava zvoupfumi kana kuti zvokugarisana mumisha umu, takaona zvakatiomera kezvinogore rakupera, magetsi achishayikwa, tina zvekare gore rinopera makore ese taakupemberera kubatana unity yatinoti kuZimbabwe iyai yakaiswa muna December muno pamwe chete neChristmas. Chii chatingatora mugore rino ra 2022 zvarakupera nezvakatifadza nezvakatigumbura nezvatakadzidza mugore irori kuti tinatsa kuumba gore ra 2023 dzairi?
Pindurai mubvunzo wenyu Professor Masocha, igore rakadini ramunotarisira?
Rige riri gore rinozobuda rinomukurumbira kwatiri isu vanhu vomuZimbabwe, zvatiri kuenda kumaelection uko. Ngatichipinda mugore dzairi ra 2023 takabatana, zvatiri kuyeuchidzwa kuti kune unity accord irimo muZimbabwe. Ngaisangova chete yomusi umwe chete, ngaive unity inoratidza kubatana kwedu samaZimbabwe tichipemberera patinoenda pana 2023 pana January apa. Zuva nezuva ngaribatwe muZimbabwe sokuti izuva rokubatana. Pashaikwe munhu ucharova mumwe, munhu uchabudza mumwe nenamire nenyaya kunyanya-nyanya nyaya dzepolitics dzataakuenda kumaelections. Tinowamukurumbirawo kurovana, mukurumbirawo kuurayana, tozoti isu gore ropera toti kwaane unity accord. Unity ipi yacho kana gore rose rapera tichitukana tichirovana? Zvekare takawamukurumbirawo kuti nyika inovakwa navene vayo, tikazvitambira isu. Asi tinatofana kudzidzisana kuti nyika inovakwa nevene vayo chete kana vene vayo vakabatana, vasingatukani, vasingarovani. Ngatibatane maoko tese tichienda kunovhota kana tichienda kuMarari. Ngatiratidze kubatana kwedu kwatinoziva kuti ndio kwatapemberera muna December munomu.
Sisa makataritira kuona chichitika mugore ra 2023 Professor Masocha.
Chandaka taritira ndecho kuti kunyanyanya vatungamiriri venyika vatungamiriri veupfumi vachandiwa pamwe nokuwavo vamwe vanhu vakapa mazano avo pamwe nokuwa ruzhinji rweZimbabwe kurwadziwa kwavo pamwe nokunzwa zvichemo zvavanhu vomuZimbabwe zvokuti uri ngakuchitera
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Zvichakadaro imwe zvenyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi hadzisi kurwisa uhuri nemwoyo wose pasi pose. Amai Chenai Mutambasere vanoti kushandiswa kwedhora remunyika rine huremu kunochinja zuva nezuva ndechimwe chezvikonzero zveuhuri muZimbabwe, vachiti yava nguva yekuti Zimbabwe ichishandisa mari yekunze ine huremu hwakasimba husingachinji zuva nezuva.
Tava nenguva tichishedzera kuti patiri iko zvino tadii kuchiti tishandise karenzi imwe chete kunyanyanyanya taita zvedollarization, asi hurumende iri kuramba yakatsika madziro iyo ichiti ngatirambei tine multicurrency. Multicurrency iyi ndo imwe nzira iri kurasa mari munyika. Tinotarisa tichiona interchange auction, vamwe vari kuinterchange auction ndinotenda kuti mugore rapfuura vakapiwa mari inodarika 500 million. Iyi mari vachipiwa nemutengo wakaderera zvisingaiti. Uku kunova kurasa mari munyika zvakare.
Saka kushandisa mari dzakasiyana siyana kana kuti multicurrency kungabatsira sei apa amai Mutambasere?
Kuva nemulticurrency kunoita zvare kuti pese munhu paanenge abata Zimbabwe dollar ari kutomhanya kuti atsvake maUS dollar, nekuti zvatiri senyika pare zvino tinotenga zvitengwa zvakawanda kubva kune dzimwe nyika, naizvozvo tinenge tichida kuti tishandise maUS dollar. So ndinoona kuti nyaya yemulticurrency regime yekuti tinoshandisa mari dzakasiyana siyana ndo zvakare imwe nzira iri kuita kuti mari irasike munyika.
Amai Mutambasere, chii chiri kukonzera izvi uye zvoitwa sei?
Mubepa reHerald, hurumende iri kutaura iyo kuti inofungidzira kuti nyika inorasikirwa ne 1.8 billion US dollars pagore kuhumori. Tinozotarisa zvakare kuti mari iyi inofanira kunge yakatopfurikidza 1.8 billion kunyanya takatarisa nyaya dzinoitika kumining, kwatinongonzwa kuti nhingi nhingi vazobatwa vari kuSouth Africa paairport vakatakura gold inenge isina kuverengwa, inenge isina kupiwa mvumo kuti ibude muZimbabwe. So takabatanidza humwori hwemasectors ese kumining, humwori waonekwa nehurumende kuti pane 1.8 billion nezvimwe zvakadaro. Tinoona kuti nyika iri kurasikirwa nemari, mari inova ichikwanisa kushandiswa munzvimbo dzakaita semuzvipatara, munzvimbo dzakaita semuzvikoro, vanhu vachibatsirikana.
Sika amai Mutambasere, Zimbabwe handiyo yoga ine dambudziko rezveuori. Zimbabwe haisi kukwedzawo here kurwisa uori sedzimwe nyika?
Avo vanotarisa nyika dzese vachida kunzwisisa kuti nyika iri kuisa here mazano kuti idzikisire nyaya yehumwori, vanoona kuti Zimbabwe inomezhwa iyo iri panhamba 157, of which number 180 ndo nyika inenge ichinzi iyi nyika haina zvairi kuita kubatsiridza necorruption. Izvi zvinoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvakakwana kuti ikwanise kunatsogadzirisa nyaya yehumwori, nokuti kuti tizobatwa tiri kumanamba 157 kana 160 izvi zvinova zvaiva kupera ka2021. Zvinoratidza kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kuti idzore humwori munyika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chenai Mutambasere vari parunare kuBritain neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti hurumende haingakwanisi kuita mabasa ari kuitwa nemasangano akazvimirira. Dr. Kika vanoti hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira ari kupindira mune zvematongero enyika uye anofambisa mari zvisiri pamutemo, vachiti hapana sangano rati rasungirwa nyaya yakadai. Dr. Kika vanoti ivo nemasangano mazhinji vari kuita hurukuro dzekuona kuti bhiri rokuvandudzwa kwemutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti PVO bill risaitwa mutemo. Dare reHouse of Assembly rakatopasisa bhiri iri asi harisati rakurukurwa nedare reSenate kuti rigoendeswa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti risainwe kuva mutemo wenyika.
Ndo basa reCivil Society number one kuti tisolve maproblems atinosangana nawo kumacommunity edu tega sevanhu semacitizen, civic duty yedu. Chechipiri kuti tinge tichibatsirana nehurumende yedu, hurumende haingazvigonei zvese. Chechitatu kuti tinge tichitarisa kuti hurumende yedu irikushanda sei. Takatarisa muZimbabwe nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo, nyaya dzecivic education, basa rizhinji riri kuitwa riri kuitwa nemasangano akazvimirira oga. Takatarisa maindicator edu emaSDGs, Sustainable Development Goals, kunyangwe Vision 2030 yemuZimbabwe, kunyangwe National Development Strategy 1 yemuZimbabwe, hurumende haikwanise kuachiva zvese zvairi kuti inoachiva pasina macitizens, pasina masangano akazvimirira oga. It's a recipe for failure.
Imimi semasangano akazvimirira pane zvamunofunga kuti mungaita here pamusoro pebhiri iri risati rava mutemo?
Hongu, kubva pakabuda bhiri iri hatina kuzorora. Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare inova ministry nemasimba ekuregulata ma NGO tataura navo kwenguva yakati kuti. Vamiririre nhungo yeParliament maMP tataura navo kwenguva yakati kuti, kusanganisira portfolio committee yekudila nebhiri yePublic Service, Labour and Social Welfare. Minista vanoona nezvejustice vaZiambi takasangana navo. Reserve Bank yeFinancial Intelligence Unit takataura navo. Kuna Speaker of Parliament takaisa zvinyorwa zvakati kuti, kusanganisira mapetition, kusanganisira tapa. Saka tine zvizhinji zvataiita kusanganisira analysis ine yakaitwa nevanoziva nezvemutemo, kurakidza kuti mutemo uyu uri kuenderana nebumbiro redu uyezve ndezvipi zvaungazokonzeresa zvingatikanganise. Zvese izvi taita tiri kuramba tichitaura nemaMP, tiri kuramba tichitaura nehurumende kuti vange vachiwithdrawa mutemo wakaita seuyu. Hausi mutemo wakanakira nyika, mutemo unoshatira tose. Asi chatiri kuona ndechekuti mutemo uyu uri kupushwa nenyaya yekuti kune avo vari muhurumende kana kuti kuruling party vanoona sekunge masangano akazvimirira oga maenemies of the state. Vamwe ndo vanoona nge masangano akazvimirira oga achavakanganisa pane zvavari kuda kuita pamaelection next year. Saka tinoona chiri chechikonzero chikuru chiri kuita kuti hurumende irambe ichipusha mutemo iwowo, kunyangwe tese tichiziva kuti mutemo uyu hauna kutinakira. Kunyangwe ivo vehurumende vanoziva kuti mutemo uyu hauna kutinakira senyika, hauna kunakira macitizens eZimbabwe.
Dr. Kika, nyaya inotaurwa nehurumende yekuti masangano akazvimirira aya anopindira mune zvematongero enyika, munotii nawo?
Chekutanga ndechekuti section 67 chamu 67 checonstitution yedu, bumbiro redu, chinotendera ani nani zvake kuti ave nekodzero pakuparticipeta panyaya dzekumatongero enyika. Saka kunyange zviri kunzi masangano akazvimirira oga ane chaari kuita pamatongero enyika ikodzero yavo, asi reality chaiyo paground ndechekuti handizvo. Vazhinji masangano akazvimirira oga vari kuita zvinhu zvine chekuita nekubatsira vanhu mumacommunities, vari kuita mabasa ane chekuita nepoverty reduction, vari kuita mabasa ane chekuita nesocial protection, kune vamwe vari kuita mabasa eanticorruption, kune vamwe vari kuita basa rekudzidzisa vanhu kuti vazive kodzero dzavo dzekuvhota, kodzero dzavo pacivil and political rights, masocial economic rights, maenvironmental rights. Saka hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira oga ari kuita fiya mupolitics dzenyika. Kana aripo ndevapi? Kana pane mutemo unoti izvozvo hazvitenderwe, ngavasungweka. Kune zvekare vari muhurumende vari kuti masangano akazvimirira oga ari kuita money laundering, chinova chikonzero chaka chatiri kupiwa kunzero chaka ita utitiwe iluwe asisi chukuti senyika tine mtemo ya kakwana ino jila ninyea ye money laundering kana pane sangaro riku zikano kuti iluku ita money laundering kawa sungweka asisi maziro edu apana kana mumacha sungwa mzimbabwe ninyea ye money laundering kumasangano wakashulira kuti asiku
mukuru we sangano re Zimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musakika vari parunare ku Harare ne Studio 7. Rimwe zveta rinovira kunzero dzevanhu rinoti nyika ine mitemo mizhinji uye yakasimba mukurwisana nekubatwa chibharo kwevana vadiki vachiti chinhu chikuru chinofanirwa kuitwa kuona kuti vanhu vanobatwa nemhosva iyi vapiwa mitongo yakaoma. Gweta Kenneth Masie vati sezvo vamunangagwa vachiwirirana nevakuru vedzimwe kereke dzinopomerwa mhosva dzerudzi urwu vangabetserawo nekutaura pamusoro penyaya iyi kuvakuru vemakereke awa. Sangano reZimbabwe Gender Commission riri kukurudzira hurumende kuti idzike mitemo yakanangana nemakereke senzira yokurwisa dambudziko iri. Vamasiye vanoti hurumende isafunga zvokudzika mitemo yakanangana nekushanda kunoita makereke asi kuomesa mitongo inopiwa vanhu vapara mhosva iyi.
Nyaya yekuregulata machurch inyaya inonetsa nekuti bumbure dero mtemo rinotaura kuti munhu wese ane freedom of religion and tichatarisawo pasi rese and even munyika dziri progressive tinoona kuti hurumende kana kuti state inowanzoda kuzviseparata from churches. Zvinhu zvinonetsa kuregulata yatingati religion because pachirungu tinoti inenge iri fine line between kurambidza vanhu kuungana vachinamata nekuva regulator mchida kuona kuti vanombofambisa sei zvinhu zvinoitika mumachechi mao. Inyaya yekuregulator yatarwa neagenda commission inyaya iri kubvira panyaya dzekuabhuzwa kuri kuitwa vana mumachechi imomo. Nyaya yeabuse kana kuti early child marriages kana marape hainganzi inyaya inova nechokuita nereligion kana kuti church pachayo. Inyaya inoona kana kuti inenge ichitaridza kuti pane chiri kushota panyaya yekugadzirisa yatingati mitemo muZimbabwe.
Vamasiye, nyika yakatarisana nedambudziko rekubatwa chibharo kwevana, sei imi muchiti makereke asaitirwa mitemo?
Mitemo irimo muZimbabwe inotaura kuti kana munhu akarepwa anosungwa. Mitemo irimo muZimbabwe yekuti kana mwana akabhuzwa nemunhu kungave mumachechi kana unhu zvake anosungwa. Saka apa hatingamanyiri kuda kuregulata machechi isu tisati tadzika dzika nemutemo wedu watinawo muZimbabwe.
Pane umbowo here wekuti makereke ndiwo ari kukonzera kubatwa chibharo kwevana vadiki?
Umbowo kana kuti evidence yekuti vana varikubata chibharo muZimbabwe kumachechi iripo zvayo ende pane masangano akabudisa mareport ekutaridza kuti pane machechi kunyanyanya ya machechi anonzi H-Postory kuri kuonekwa vana vamwe vachiitiswa nhumbu ane vanhu vesangano vanotove vanhu vakuru ende pane nyaya dzakabudawo mavhiki apfuura kana kuti mwedzi yapfuura yemwana anga akaitiswa nhumbu anga ne yatingati makore mashoma shoma ekuzvarwa. Saka makesi dzakadaro ari kubuda kumachechi ende masangano acho ndio masangano anonzi H-Postory. But tinoona kuti masangano yayo nyangwe zvinhu zvakadaro zvichiitika tikoona kuti vatungamiri venyika nana president ndiko kwaanenge achitambira tambira. Saka nyaya dzakadai so nyangwe dzakaitika kumasangano iwawo zvinhu zvatikuona kuti hapana vanhu vari kusungwa kana vachisungwa tikuona kuti hapana yatingati setting example yekuti zvinhu zvakadai so hazvifanira kumboitika muZimbabwe nenyaya yekuti vanenge vachiita senge kuti vane ma political connections zvakadaro ende uyezve vatungamiri vedu panenge vachienda ikoko kumapostori kana kumachechi yayo hatione vachitaura nyaya idzodzo kutaridza kuti pane yatingati pachirungu impunity kana kuti kumbunyikidzwa kwevanhu vanenge vachida kubuda mumasangano yayo kuti vachiripota manyaya dzakada sodzerep series saka tungoonawo zvinhu zvidiki diki zvichiitika but hatizi kuti machechi ese ari kuzviita ndosaka tichizopokana pakuti hurumende kuti izopindura pakuregulata machechi panogona kunetsa nokuti zvinobva zvakanganisa yatingati right yereligion kana kuti right yechurch establishment yechurch inova iyo inofanira kurespektwa pasi rese
vamasiye iyo nyaya yokubatwa chibharo kwevana ingamiswa sei
nyaya yokubatwa kwevana ndinoona sekuti inopedzwa nekuva serious panyaya dzokushandisa yatingati mutemo yedu yatinayo criminal law yatinayo muZimbabwe the criminal code inotaura kuti kana munhu akarepwa angave mwana mudiki angave munhu mukuru zvisinei nokuti ari kubva kupi kusangano here kupolitical party here kana kupi anofanirwa kusungwa nyaya idzodzo dzofanirwa kuinvestigatewa ende uyezve dzimwe nyaya dzinozoitika ndeyekuti kumatare acho tinoona kuti vanhu vakadaro havasi kupuhwa mutongo wakasimba saka zvinhu zvokuti panoda kugadziriswa the judiciary system ne the criminal system yedu yemuZimbabwe kuti vanhu vakadaro vabatwe vaitwe example kuti zvinhu zvakadai so hazvifanira kuitwa ende panofanirwa kugadziriswa yatingati mapunitive measures kana kuti mapunitive measures nemasentencing pafa kuti anonzi masentencing guidelines kuti hongu tinogona kusaregulata kumachechi but sezvo chechi riri sangano rinoenda vanhu vachizvipira kuti vari protected kana pakaita munhu wesangano kana kuti vanhu vechechi vanoteka advantage yesituation iyoyo vachizombunyikidza vana vachirepa vanhu vachirepa vana vachirepa vakadzi makot anofanira kuva achizogadzirisa mutongo wavo avanopa vanhu vanenge vachibva kumasangano iwayo because vanhu vanenge vachitrustwa nesociety kuti vari kuprotekta vanhu vana
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vamasocha ndinova pasando dzavo vamasocha vanonatsotaura chaizvo chaizvo nemunemo ndokutaura chaiko chaiko kwemunhu akadzidzira basa rake kwete zvana mugwadi zvekuapoindwa zvekungonzi gara apo vasina chikoro ukanzwa vamasocha vachitaura unosonzwa kuti aiva kutaura zvinobatika ndo vanhu vamunofanirwa kugara muchifonera ava vakatarisana namasocha vanoziva zvavanotaura aiwa sando dzako mudhara socha sando dzako mudhara socha
vambalula dzinonyatsokwana dzakakwana chaicho dzibrand dzenyu dzakanyatsoko zvinokufadza here macitizen ekuzimbabwe achipiswa nemasouth african muno izvo muri kutidzinga muno kuti dzokere kuzimbabwe but imi muri kusapota zanupf nekuti kwanzi zanupf ngaitonge kusvika madhungani amira nyanga hamusi mucitizen ekuzimbabwe just leave zimbabwe siyanai nezimbabwe irege yakadaro zimbabwe isu timacitizen tisichasarudza hurumende yatinoda kuti titungamirire chinhambo chokuti imi mubudire munangagwa pachena mutauro munangagwa kuti munangagwa isa mamanamama mabasa munyika yako vana vako vauye vave vagare kumba siyana nokuuraya vanhu siyana nokurova vanhu siyana nokusunga vanhu vasina mhosva izvo ukatarisa jobscal akasunga akasungigwe chibi jobscal havasi kumupa bel nemhosva yekuti vapesana nehurumende imi munosunga here maopposition party yenyini malema munomusunga zvanenge achikudzai chokwadi malema muparamendi makambomusunga here imi muri kumusunga malem zano kuzai chokwa diche chukuta na kasi pesa na nzima mchita ni nzima mchita wao ambalula muti tume mushi majuzi kwa muti kuani rwa ambalula
ah mguandi ya nuntu kwanzi tume mushi mira Christmas ya kana mungaji rwa Christmas ya kana kai mume muri miva jani rwa utanga na kupesi zile nae abalaje kujomboi tawishi apa. Abaje kuita wishi mchita uone unoshikisa wanaweza mpifu wapalaje kushira wani Christmas mima kateni na job zikada asina mosha mkuchira mwezi babu inkluji mkazi wasikana wa makatora mkazi kwa wa makatora mwuma wake mga mkati ya mchisa asina mosha mbiko sunu hawa ni 6 months mnarango tenye kwa asina kutongwa heee kushira ito kushira apana che kushira jawa nyaro na soku nyaro na soku asuna na soku kato nito simuza asha tibu mani wewe
wajobu sikana wano katika wa mjere waka vraya ani iwa wana mnangagwa wano ngombe mbuka habana waka basunga ati ndiwa waka paramosha zaka kura zaka kurisisa zaka nyanyisa wano wangani waka afono kuda kwa namnangagwa seiva namnangagwa basunga pindi mjere mbafa zesa anu makororo anu ba marie nika havasungi asungo takarasima na vaskala vaita sei vaskala vaskala vaso wakabura ya mo blessing haisi mosha kuwa gwetare muri kananda tuma na vanu wando miri ilira kutitaura shakati jinofangu waku jitaura shakasungi kwa vaskala shakanga shisinga bimuma shoko avaskala vaskala wakanga batuma ni muri
Pastor se Murise Mese Mure Zimbabwe atimurizana pefiwe ndiri mutimira atosiana nemwe timu iri kana unyari ndi video kana kuti tofu jeje kuti unenge itoto kuti zvaita ndizvizvi kana kuti angokudza kuti handizvizvi ringe tozvizvi handizvizvi chona mapiki chije une ma video chije unyari nema audio kana kuti kuti handizvizvi handizvizvi kana kuti angava tona kuti zvakanyanya zvokwanga kuti daira kana foni tokumbira vadaire foni vana kanyara nekuti havasi kudaira foni papacho chinyepa zviri pachena
kadima kadipa studio 7 zvinotigwadza kuti vasikara vabude mujere zvinotigwadza vasikara vagara nguva refu ende zvanodi kutonga neuoro isu tipo c tosapota nezenzamisa tifanga tone uyu avangoti abude manhasi unoaenda kudare vamurambira kuti abude ivo vanhu vezano vanosunga vanhu vasina mhosva asi ivo vari kuuraya vanhu vanhu vezano havasi kusungwa vetripc vari kusungwa iyo zano nyi nyika yadegetera nyika yose nenyee huvuvi hakuna munhu achaida zvinovatora nembaba negeorgi
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitimudza zvamunofunga pane zviri kuitika zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kurwisa uhuru nekupedza mhirishonga zvinofanirwa kuva zvinhu zvekutanga zvinoitwa nehurumende mugore dzva hurumende inokurudzirwa kushandisa mari yekunze kwenyika kuti uori huite ushoma sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hachisi chokwadi kuti masangano akazvimirira anopindira mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo munhu wese ane kodzero yekuita izvi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti hurumende isambofunga zvekudzika mitemo inobata vemakereke senzira yekupedza kubhinywa kwevana vadiki tashika kumagumo echurongwa chedu cha nasi ivai nesuzu zakari ya maniru ya nasi hapo tichukupaya suye zimwe na huu ndiri mu Washington DC dini tanono kawande tichukusiai muri mmaoko elcha ya guru Chris Gande ne na huu ze isindebele.